Vashtaura nevatorwe naomo Harare manhero ano mushure mekunzwa ufakazi kubva mangwanani sachigaro wekomisheni ii vaHalima Montlante vati vanogona kushevedza vamunangagwa navachiwenga kuti vazopa ufakazi panyaya yekunzwa utungamiriri wenyika hunoziva zvakaitika kuti masoja azopinda mumigwagwa achipfuura vanhu sezvaakaita izvo zvatsinhirwa neimwe nhengo yekomisheni ii valavimo Maduku avo vati kushevedzwa kwavo kunoenderana here nekuti komisheni yavo yapiwa ufakazi hunokodzera kuti vamunangagwa navachiwenga vamiswe pamberi pekomisheni yavo
vanokwanisa kutakuuya asi tochitanga kubvunza vari pasi pavo kana vari pasi pavo vakataridza kuti havana mhinduro dzese ndopatinozotsvaga kuna purezidendi nevice purezidendi
vatiwo vari muchiuto vakatarisirwawo kumiswa pamberi pekomisheni kubva musi wa10 mwedzi unouya pachaenderera mberi komisheni iyi kunzwa ufakazi
kubva ipapa kusvika musi wa 25 26 27 tiri kumbonofambira dzimwe nzvimbo dzekweHarare Bulawayo Gweru then tozobva ikoko tozoya musi wa 10 November todzoka muHarare totanga kunzwa kubva kumapurisa nemasoja apa tauchida kunyatsobvunza vakuru vakuru vacho kuti chii chakaitika mapurisa anga aine mvumo here masoja anga aine mvumo here vakashandisirei pfuti sekushandisa kwadzakaitwa
vamontlante vati vari muchiuto ava vakatarisirwa kupa humbo hwavo pajekerere sezvanga zvichingoitwawo nevamwe vafakazi mumwe wevapa humbo hwake kukomisheni vaIgnatius Neshava vati tezvara vavo vaIshmael Kumire vakapfurwa nemasoja vari vese vakadonera mutsoka dzavo izvo zvavanoti zvakavarwadza zvikuru vaNeshava vati mhuri yemushakabvu haina kufadzwa nekuvhariridzwa kwakaitwa uwandu hwevanhu vanonzi vakafa mumhirizhonga iyi hurumende inoti kwakafa vanhu vatanhatu chete mumhirizhonga iyi asi vemasangano akazvimirira vanoti kwakafa vanhu vanoda kusvika gumi sezvo vamwe vavo vakafira munzira vachienda kuzvipatara
chekutanga chandiri kutaurira izvi ndechekuti hatingadeedzi maforeiners vanhu vakuru kunze kwenyika kuti tivanyepere pamusoro pezvinhu zvinoitika muzimbabwe kana taona kana ngatibatei pane mungu wenyaya violence kana ichibvawo kumapato anopikisa havaite voga vanoita nefunding inowanikwa nemacivil society organizations kunana USAID kunana ariko maorganizations ariko ari international anopa vanhu ava mari kuti vaite perhaps zvimwe zvinhu zvavanenge vachiti ha ndezvekuti tirwire utongi hwejekerere handizi unoona asi zvavanozoita zvinhu zvejekerere zvinozikanwa ndosaka USAID yakazoti vamwe vakatoba mari vakavaka dzimba ikamisa kufanda vamwe mari dzacho idzodzo dzine kuda kwezvinhu zvakaita seizvozvo saka ndozvinhu zvatiitichiti komisheni ngaizive kuti violence inoitika muno munyika muno mhirizhonga inobva kumaangles akasiyana siyana maangles iwayo ngavabatwe batweka zvionekwe kuti ndo zvinoitika kwete kuti zvisiyiwe zvakadaro vanongotipaka mapirisi enhema yekuti aiwa idai idai so zvinofamba mangwana asi tavanyepera saka chinhu chakakosha kuvaudza chokwadi
mutsigiri wezanu PF vatafadzwa mugwadi vati masangano anoshanda akazvimirira akafanana nesangano recrisis in Zimbabwe coalition ane chekuita nemhirizhonga yakaitika muna Nyamavhuvhu sezvo achiti masangano aya anodyidzana neMDC hatina kukwanisa kutaura nevemasangano akazvimirira aya tisati taenda pamhepo zvichakadai vamotlante vati vachaendawo kune dzimwe nzvimbo dzakafanana nemutare nebulawayo sekomisheni kuti vanonzwa kuti hapana vamwe vanhu vakarambidzwa kufamba here musi wakaitika mhirizhonga iyi muHarare vatiwo komisheni yavo yave nehumbo hwezvinyorwa mifananidzo nemavhidhiyo ezvimwe zvezvakaitika panonzi pakapfurwa vanhu nemasoja vakafa vamwe vakakuvara musi uyu apo pakaratidzirwa nevanhu muHarare vachigunun'una nekunonoka kwavanoti kwainge kwaitwa nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuburitsa zvakabuda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.